manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavateriri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikumi 4 2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Vasori kuburikidza nesangano rinonzi Forever Associates of Zimbabwe kana kuti fans vari kupomerwa mhosva yekukonzera nyonga nyonga pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Hurumende inoti ichakwanisa kurima goho rakakwana regorosi kunyange hazvo varimi vari kuti vakanonoka kuwana mbeu. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepanhau repadandemutande reinternet reNewsWorks rine nyaya yekuti sangano rinonzi riri kudyidzana nevasori rinonzi Forever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ ndiro rave kushandiswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutsvaga rutsigiro musarudzo kwete mauto sezvaimboitwa makore adarika. Mauto anonzi anoonekwa seanodyidzana zvakanyanya nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Tsvakiridzo yakaitwa nebepanhau iri nesangano reInformation for Development Trust inoratidza kuti vanhu vari kushanda neFAZ vanoda kusvika zviuru zviviri vatatu muwadhi yega yega vari kupiwa mari inoda kusvika mamiriyoni maviri isiri mubhajeti yehurumende. Sangano iri rinonzi kusvika pari zvino rapiwa mari inosvika mamiriyoni 10 ekuAmerica nemotokari dzinosvika mazana maviri. FAZ inotungamirirwa nemumwe mutedzeri wemukuru wesangano revasori kana kuti CIO, Deputy Director General, Retired Brigadier General Walter Tapumanei. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chemawo nenyaya yemashandiro echikwata ichi. Bato reCCC rakatonyorera kuZEC richigunun'una kuti FAZ yange ichienda kwange kuchiongororwa gwaro revavhoti nevanhu kana kuti voter inspection ichivanyora mazita nekuvabvunza zvimwe zvine chekuita neupenyu hwavo. Taedza kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba uye vatapfumanei asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi tabata vakuda kwashe Mavhula Musaka veZANU-PF avo vanozviti ndivo vanotungamira chikwata cheFAZ vachiti hachisi pasi pevasori.
Zvino tichishamisa pane pamwe patinoverenga tinotokuedza kutokutipitika. Kuti regai vanongorotawo vachingorotawo isusu sangano redu takatanga tiri kuchikoro takatanga tichiri mastudent kuchikoro muna 2010 tikazvirejestera trust yedu muna 2010 tiri mastudent kuchikoro tikabva nechinhu chedu tichifamba tiri vana ini nechezvambiri ndirikutokongesa senhengo yeZANU-PF tinenge famba takadaro saka isusu zvekuzorwi CIO kana kuti polisi kana kuti ami hatitombozviziva vamwe vanozotiwohe polisi hatitombozviziva kana kuri kuti maybe vaona kana kuti hepolisi kana CIO kana tibetsera nezanenge achingobetserawo hake panguva iyoyo semunhu ari musecurity forces kana tichida kuti zvitoti zvinotogezamira sei asi faizoya contend hatishande atishandi ni CIO kana any government agent atila kana email atinashanda na kwa zumiwa organization ma office zirebio vanoja kutishandira haripo haripachena mwafo ndio wakona pa second street mwenye aluma kuhu mwenye aluma office edu atiwe ni CIO kumishanda takabaro
saka hapana kana ningwe CIO ili msangano renyi
atiti mbubazi wa ndengu kanya pangu kutu cheka kutu ya razi yeo ndengu ndengu zangu ikita kwa defai ziwa kwenye ikuti atina wa kinetu wa CIO atina wataka rekruti atikiti CIO ikuti ya leke rama volunteer ati you never know zangu pane CIO chumefikiri mene ni CIO in organization yedi ya wia ukotia pa nao kutiambe kutubiche ati jafisi cha atina ziyo uchambi ni CIO akina uchitani kina uchitani mezani pia ili mastigeni ili alikufamba au alikutisha kuti kichinje uo ili remangwa na rebu kichishandisa uo ili mpati ni kutu kilikutuwa mwata regime continuity kilikutuwa wawane ama wama muna enji wama panesu alikutuwa regime change wapa ataka nini
kwa wa Walter Tafumani vari mwere musangano renyu muno shanda na ose
Walter Tafumani ndio munhu asimo vaka betekereo ichitanga ndokunga ndo vanhu pavanozongotorawo zita ravo vakatanga tisiri kare tisiri vana vachiriwo ku Ministry of State Security kubva ipapapo takazorasawo konda saka hatinavo hedu muorganization tongodzawo vamwe vachitaurawo kutongosekawo saka tomboedza kutsvagawo nhamba dzavo kuti nditomboti kuzva tiri kunzwa kuti mhiri vedu kuti betera ichepe hapinda kazishayo saka hatitombosha kudzani navo kane nguva tisinga taure navo saka vatakumani havava
vanozviti ndi vanotungamira fazi vakuda kwashe mavhula musaka vari parunare kubhinga asi tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano re vachishanda vakazvimirira Dr. Pedzisa Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa nevefazi
ayo hazvichamiri nekuti nekumira kwakaita nyaya dzematongerwo enyika muno mamanejirwe anoitwa ikonomi yezimbabwe nyaya dzecorruption dzanoti efu inoziva kuti sarudzo dzakachena haihwi saka yaona kuti sarudzo dzakachena haihwi iri kudzama kumanipulata the voters roll iri kudzama kumanipulata the zimbabwe electoral commission by capturing it instead of using the official institutions like the Federal Services Organization, like the Zimbabwe National Army, they created a shadowed organization called the Forever Association of Zimbabwe, which is a hybrid of the CIO, the Army, the Zanda and the Zanda. I don't know what they are, and I'm a primary election the Zanda. That's why they are a primary election the Zanda. They have to run a election in Nika. Zitora basa nukurazwa ni Zimbabwe Electoral Commission. And Zimbabwe Electoral Commission yaka nyara yaka tizii because yaka ketchiwa etiti.
Kana mchiti irimuma woko kana kuti muhomwe EFAS mwenenge mchirewe Ruhanya. Mungapa mwenza ni sose mchidaru.
Kinoleta urakutizo zeki irango ezita etiti enura na maelection. Maelection pamtemo in terms of the conference ama rano ni Zimbabwe Electoral Commission. But Zimbabwe Electoral Commission yatorwa nechibato chinozifanzi chinotungamirwa navatapumanei deputy director wecentral intelligence organization kuti irane maelection on behalf of the Zimbabwe Electoral Commission zvichiitirwa kuti zani ihwine maelection nechikopokopo nenzira dzidzidzo nokuti kuti inde kumaelection akachena asingabudikizi ari pajekerere zani haichakwanisi kuti ihwine maelection muzimbabwe mune kuti dzekubira saka zvaziva basa raindiro kubira kubudikidza vanhu kumamisha uku ichiannaunza nemaresult echeki nechazvinapatiyata pana munagazini kuti sarudzo dzee dzibuda mu ituti one of the most contested elections since Robi or since the pioneer poll in 1890
ko zvatiri kunzwa vamwe vachiti aiwa fazi ringoriwo sangano rakazvimirira haridyidzane nevasori
aiwa hazvigonika riri sangano rakazvimirira rinondopinda pane sana ndakazvimirira rekwa zvakafanana neZimbabwe Peace Project kazi zvakafanana neUnited NGO Forum rinokwanisa kuti ringe richindoudza zvekushopita rinokwanisa kutinda mapolling kute nidingiri eZimbabwe Election Commission panoitwa voter inspection richiudza vanhu zvekuita rinokwanisa kunge rine voters roll rinorwana maelection ezanhu makamboridzwa kupi kubva nguva yamugati kana kubva nguva yasini makamboridzwa kupi izvezvo ibato revasori
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisa Ruhanya vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi Jiti, vanoti vanechivimbo kuti Zimbabwe ichakwanisa kusvika pandima yayakatara yekurima gorosi nekuti varimi vakawanda vakwanisa kuwana zvikwanisiro kubva kuhurumende. Vachitaura mubepanhau reSunday Mail nhasi, munyori mukuru mubazi rezvekurima Dr. John Basera vati varimi vasvika pazvikamu 60 nemasere kubva muzana kana kuti 68% pandima yavarima pane iri kutarisirwa nehurumende. Mungozeya nezvenyaya iyi Tabata Amai Jiti.
Iye zvino gorosi raaraundi between 60-70% yakadyarwa yatogeminate. Vazhinji varimi vakatinonokei especially small scale farmers vakatinonokei kuwana mainputs avo saka vachiri kudistributa mainputs. Last week kune vakatokwanisa kucollecta vakati wandei tichitarisira kuti in the next week I think vanenge vapedza kudyara.
Hurumende ichakwanisa here yakabatana nevarimi kusvika pari kutarisirwa gore rino?
Ndinoona sekudaro nokuti ndima yasara inenge yandima diki. Ndima yakadyarwa ndo ndima yakakura. Ndiri kuona varimi vazhinji vari kutarisira kuti vanenge vadyara in the next 2 weeks. Tichitarisa kuti zvanga zvichitarisirwa nehurumende kuti vanenge vadyara, dambudziko rinongova rekuti mainput ndiwo anenge akatinonokei asi vanhu varimi vakanga vari prepared kuti vakwanise kudyara nenguva.
Saka mainputs ari kubva kuhurumende?
Mainputs ari kubva kuhurumende nokuti tiri kutokolekta mainputs kubva kuGMB through government program.
Takambotaurawo rimwe dambudziko remagetsi, zvave kufamba sei pari zvino?
Mafarms akanga akatagetwa kuti achanga achirimwa wit magetsi akaimprova zvikuru. Load shedding yavashoma zvekuti handifungi kuti zvingatadzisa kuti varimi vadyare wiki inenge yasara vachitaura dambudziko remagetsi nokuti dambudziko remagetsi takutoriona mumatauni asi kumafarms ravashoma.
Iko kuwanikwa kwemagetsi kwakakosha zvakadii kuvarimi vanenge vadyara mbesa dzavo idzi?
Magetsi nenyaya yekuti wiki chirimwa chinorimwa muchando kunenge kusinganayi zvichireva kuti tinenge tichitarisira kuti varimi vanenge vachishandisa irrigation kuti vakwanise kuti zvirimwa zvavo zviite. Saka tinowanda magetsi nokuti mapampu mazhinji tinoshandisa magetsi mashoma zvikuru anoshandiswa nedizel.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi Jiti, vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusashanda zvakanaka kwezviratidzo zvinoshanda nemagetsi kana kuti electronic signals ndiko kunonzi kwakapa kuti chimwe chitima chishandise njanji isiriyo zvichibva zvapa kuti chidhumane nechimwe muIndia nemusi wechishanu ndokuuraya vanhu vanodarika vanoda kusvika mazana matatu. Vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vanonzi vakakuvara. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nezvitima muIndia vaAshwini Vaishnav vanoti vatanga kuita ongororo yekuona kuti chii chakakonzera njodzi iyi. Makatirira ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tine hurukuro na
ini ndinoitwa Boris Muguti, ndiri president weZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, boka rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvizvo zvepamusoro kana kuti matertiary institutions.
Mukoma Boris, pane vadzidzi vana vakasungwa. Mungatudze kuti nyaya iyi iri kufamba sei kusvika pari zvino uye vari kupomerwa mhosva yei?
Chakaitika ndechekuti tine vakomana vedu vezinhasi vakabatwa paUZ. Maringe negrafiti yakaitwa mutown yakanyorwa kuhigh court pamwe chete nekurunhare building nemamwe mabuilding akasiyana siyana. Iri kuvapomera kuti ndivo vakanga vachiita izvi zviri kufundirwa zvakaitwa pakati peusiku. Nokudaro vakomana vedu vakatorwa kubva ipapo kunoonesa 70 vakaiswa mukati mejeri. Pari zvino nyaya iri kunetsa ndeyekuti magweta akavaapplyira bureu asi nyaya haisi kuteererwa namagistrate. Magistrate paanouya mudare anogona kungoti ari kurwara kana kuti haasina nguva yekuti ateerere nyaya yavo. Nokudaro vachange vachidzoka zvekare mudare muzuva ramangwana anouyeye 5 June.
Vari mutirongo kupi kwacho?
Kuharare remand prison ndokwavakachengetwa pari zvino kupi pasi.
Muri kubvumidzwa kuenda kunovaona here?
Hongu tiri kubvumidzwa kuenda tichinovaona.
Vari kuti makamira sei muremand umu?
Upenyu hwemuremand hunorwadza. Vakomana vari kututumwa kuti muno murirwadza magarivemo mararira avanoita vakapetana kunge mafonzo. Magumbezi acho vanotaura kuti anonhuhwa mbatya dzavari kupfeka vari ikoko. Zvese zviri kuvarwadza vari kutaura vachiti izvo awa rimwe nerimwe rinopfuura mukati mezuva inenge riri kurwadza mukati meupenyu hwavo.
Munotarisira kuti vachapiwa here mukana wekubvisa mari yechibatiso mangwana?
Izvozvo ndo zvatinotarisira nekuti kana tichitarisa bumbiro rekutema zvarinotaura rinotaura kuti mugari wemuzimbabwe ane kodzero yekunge achitongwa achibva ari kunze kana kutongwa achibva kumba. Nokudaro tinotarisira kuti dare richaremekedza zvinotaurwa nebumbiro remutemo. Vakomana vobvumidzwa kubuda votongwa vari kunze.
Saka sevadzidzi takamboonawo vamwe vadzidzi vachiratidzira muhara, zvii chaizvo zviri kunetsa kuzvikoro zvepamusoro?
Nyaya dziri kunetsa kuzvikoro zvepamusoro dzakati wandei, tinosanganisira nyaya dzemafizi hasati dzagadziriswa. Nyaya dzewelfare emastudents chaidzo hadzisi kugadziriswa. Muzvikoro muri kunetsa mvura chaiyo, muri kunetsa wifi, kunyange magetsi aya ari kudai kunetsa. Zvikoro zvepamusoro zviri kupundikana kuti zvinge zvichigadzirisa nyaya yekuita dzimwe mhando dzekunge dzichiunza moto pachikoro, kutaura nyaya yekuunza majenereta, nyaya yekuunza solar energy. Ndo dzimwe dzenyaya dzichiri kupisa zvakare mukati memayunivhesiti.
Hurumende iri kuti kudii kana ivo vakuru vezvikoro kugadzirisa matambudziko aya? Muri kumboita misangano navo here?
Chinonetsa ndechekuti hurumende yatinga pari zvino hurumende isingateereri. Ukapfuma uchitaura nyaya yekuti tinoda mvura pano unotonzwa utaura zvematongerwo enyika. Ukapfuma uchiti pano tinoda kuti mutibatidzire jenereta unonzi wamunhu webato rinopikisa. Ndo mamirira akaita zvinhu mukati mezimbabwe achiri under this new dispensation. Ukangoda kuti usimudze muromo unobva wanzwa akutaurisa uri munhu webato rinopikisa kana kuti urikupuwa mari neyekumadokero.
Saka nemamiriro akaita zvinaya, munoverenga sei kuti mugadzirire kuti mugadzirire bvunzo? Munoverenga sei kuti mugadzirire bvunzo nematambudziko amuri kusangana nawayo?
Pari zvino vadzidzi vakatarisana nesituation yakaoma. Vanhu vari kushandisa makenduru kuverenga, tadzokera kunguva yekare yaishandiswa makenduru. Vamwe ndivo vari kutobhadhara mukatarisa mukati nemaguta. Mune nzvimbo dzako dziri kubhadhariswa kuti unogona kubhadhara kana ingave $2 kuti ungochinoverenga paawa rimwe chete. Ndozvimwe zvakuitwa nevadzidzi, asi avo vanenge vasina mari vaakutongoita zvimakenduru kana kumirira kuti kuedze kuti vazokwanise kuverenga.
Nzvimbo idzi dziri kupi chaizvo? Dziri padhuze nechikoro?
Mudhorobha chaimo, mutaundi ndo madzinowanikwa.
Tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Manga makateerera kubva kumutungamiri werimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Muguti. Aiwa hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Makateerera kustudio 7 tikitepenyura tiri pano pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tochienda kuchirongwa chezvitendero. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezvitendero. Chirongwa ichi munombochipakurirwa naTanonoka Wande, asi kwanhasi ndini ndiri kukupai chirongwa ichi. Muchirongwa chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naReverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist. Reverend Dr. Kadenge, vatendi nevamwe vasingatendi havo vanoda kunzwisawo kuti nyaya yeresurrection kana kuti kumuka kubva muvakafa inofamba sei, zvinofamba sei mubhaibheri?
Kana taakutaura nyaya yekumuka, zvaakutoti taakutaura nyaya yekumutswa, because hatisi isu tinomuka, tinotomutswa paresurrection. Haingoita chete asi vanhu vanomutswa, naiye muridzi anomutsa vanhu, kwete kuti munhu anongomuka zvake paadira, asi kuti anomutswa nhasi. Saka ivebhiti yatei ndiye anomutsa, nyange kana zviya zvekuti vasi vachamuka vanomutswa sezvavakaita kuna Jesu Kristu. Jesu Kristu tinoimba isu akamutswa naBaba vake, ivo Mwari ndiye akavamutsa. Haana kuora mitumbi yake, haina kuora mudhuya, asi wakamuka kakare akazova mupenyu, anorarama kuvapenyu. Saka Kristu ndiye bedzi akakunda rufu. Saka tinozoverenga pokuti korufu kuremberera rwako rwuripi, kureva kuti hasha dzako dziripi, rwakundwa nekumuka kwaJesu Kristu. Saka ichicho tinozomutswawo, vanobayira vanomutswawo, asi anomutswa chete ndimwari.
Masimudza shoko rekuti vanodavira, ko vatadzi?
Izvo zvakuenda kuti ivo tenzi redu naMwari redu anenge achizomutsa munhu wese here kana kuti kwechi? Ini ndinoenda kuti munhu wese achamutswa, ndinei kuti uri divi ripi, asi nekuti tiri vana vaMwari. Saka tese tichamutswa, hapana zvekuti uyu anonzi amutswa nekuti akazviita zvakadai. Tese tinongo makandidheti ekumutswa, naive chedu tenzi yedu chedu akatisika sekuita kwaakaita kana Jesu Kristu anogona kuchizviitawo kwatiri, but nenguva yakafanira. Nguva yacho Mwari ndiye anoisarudza, kwete kuti isu tinosarudza nguva yacho. Saka pane zvimwe zvatinogona kuita, pane zvatisingagoni kuita, zvikuru panyaya dzekumutswa idzi hapana isu chatinogona kuita.
Saka vanhu vanenge vamutswa ava vanenge vari kupi? Nekuti vamwe vanenge vachiti kudenga, vamwe vachiti pano pasi.
izi zvekuti kudenda pano pasi zvakuda ine nhaurwa. Chatinongoziva ndechekuti kana munhu achinge rasa tomuka vanoenda kwavanoenda kwacho icho hatingakwanisi kunyatsokuroketa kuti vanoendepi, asi izvo ndizvamwari zvekuti tinoenda pasi, tinoenda kudenda kumusoro uko, tinoenda matii mana enyika, tinoenda kupi, izvozvo handikuda kuti ndezvedu kuti tinyatsozvizera, asi Mwari ndovanoziva patinoenda nepatinoitwa kana tichinge tirafa, mweya yedu inogadzika pakaita sizi.
Asi kunze kwaiye mambo Jesu, pane mimwe mifananidzo here vanhu vakamutswa kubva muvakafa?
Iripo, asi vakazesa futi. Vanharadzaro vakamutswa, vakati wandei vakamutswa. Muchaziya mukadzi vakasvika achi varimwe nevadzimai vachichema vachiti tiitirei Dhokasi akatibatsira akaita zvakati zvakati, vanomutswa vanhu vakaita saivavo. Asika vanozengesa, hapana akamutswa akazorarama nekusingaperi, asi vese vakamutswa vachiponeswa, kunyange jariya rakasanganikwa naro naJesu richienda kunovigwa mai vacho vakatungamirira rufu akamumuta, asi akazengesa mwana iyi. Hazvirevi kuti akazoraramba kusvika kusingaperi, asi pane nguva yaakazesawo.
Saka Jesu Kristu chete ndiye akafa akamuka asina kuzofa zvakare. Aiwa, tinokutendai zvikuru Reverend Doctor nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, totenda zvikuru.
Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chatinotaura nhau dzezvitendero. Nhasi muchirongwa tangatiina Reverend Doctor Levi Kadenge, vanova ivo Bishop Emeritus mukereke yeMethodist. Vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chino chatinotarisa nyaya dzezvitendero. Iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitiba zvabuda mutambo yenhabvu, uko Dynamos yakunda zvichireva kuti murayiridzi wechikwata ichi Ebert Maruwa haachadzingwi.
Maruwa ambochengetedza basa rake asi kwechinguvana mushure mekunge Dynamos yarova vashanyi vezepc Kariba 3-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati. Mutsigiri weDynamos vaTedius Bunu vanoti nyika yese iri kufara nekukunda kwaita Dimbare.
Aipedza kufara ene izvi nyika yese inogara tofara nemadzimai edu enga nenguva asikadzizadza nenyama nhasi anoizvi.
Asi basa ramaruwa rechiri patambo akatsatura mapoints ese matatu pamutambo wake unotevera neBlack Rhinos iyo airayiridza mwaka wapera. Vatungamiri vechikwata cheDimbare vapa maruwa kuti akunde mumitambo miviri yakateverana kukundwa kana kuita mangange kuchireva kupera kwebasa rake. Asi mutambo wake unotevera haona kumira zvakanaka sezvo Black Rhinos yacho iri pasi pasi petafura apo iri kuda kusimuka kubva. Asi njenga kutaura nezve Dynamos murayiridzi weBlack Rhinos So Chaminuka anoti ino yave nguva yekufadza vatsigiri vavo nekusimuka pavari apa.
Vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira, dai vavaramba vakadaro. Nguva pfupi inotevera tinenge takwagoisa mabhora iwayo vachiuya vachifara vachiserebhureti.
Nyaya tinotenda Michael tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeEsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.